Vamonzora vachora dano iri mushure mekunge vamunangagwa vati vamonzora vakasununguka kuya kunhaurirano dzepolitical actors dialogue Pollard sezvo vave kutungamirira bato reMDCT uye varivo mukuru webato rinopikisa riri muparamende kana kuti leader of the opposition. Mutauriri wavamonzora Valoid Damba vati vamonzora havasi kuzoita nhaurirano navamunangagwa pasi pePollard vachiti gwaro rakaomba Pollard haribvumidze vamonzora kuva munhaurirano idzi sezvo vasina kukwikwidza musarudzo dzemuna 2018.
Isu kuPollard hatisi kuenda nekuda kwekuti the constitutive document rePollard rinodefina apolitical actor richiti munhu akaenda kunokwikwidza makwikwi apresident mugore ra2018 pamaelections. Saka mukatoritarisa document iroro rinodisqualifya vamonzora kuti vaende kunopinda muPollard nekuti havasi political actor akadefinwa nemutemo wePollard. Chinhu chechipiri chamunofanira kuziva ndechekuti kunyange dai vamunangagwa nhasi wakabva pakapinda vachivenga kana mumwe munhu ari president weZanu ari disqualified zvakare kuti anga achipinda muPollard nekuti havana kukontesta vachivenga or whoever anenge apinda kuZanu havana kukontesta muelections a2018. Saka isu tikaenda muPollard nhasi zvatinoita macontributions edu neatichaita nezvatichataura zvinhu izvozvo zvinenge zviri nhando zvinenge zvisina meaning zvinenge zvisina status nekuti isusu hatina kuparticipata hatina status iri kutaurwa nemutemo wePollard.
Vadamba vati muzvare Tokozani Kupe havasisina kodzero yekuramba vachienda kuPollard kunyange hazvo vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2018 vachiti vanotofanira kutanga vapiwa mvumo nekomiti yepamusoro yebato ravo.
Faction yavo yakakontesta kuita president but faction yavo remember kuti izvo vakanyaya yakaenda kumatare edzimhosva kudare guru repamusoro rikatonga kuti faction yamai Kupe haiexiste saka yakanalifaiwa necourt. Yavachamisawo yakaita kongresi yayo kugurika nzi haiexiste ngavauye pamwe chete muite chinhu chimwe chete. Saka zvinotaura izvi mukati mebumbiro remutemo weMDC hakusina mapoka maviri kune boka rimwe chete. Boka iri rakutungamirwa navaDouglas Monzora. Tikagozoenda kuextraordinary congress kunotsiwa waMorgan Tsvangirai vaMonzora vakapinda. Chinhu chepiri ndinofanira kuziva ndechekuti tapa mutemo wakadari izvi munhu anoenda kunoenda kunomirira bato mumanegotiations akaita saiwa mutungamiri akasarudzwa necongress ndivamonzora. Vamonzora havana kukontesta paupresident. Chinhu chepiri kana mai Kupe vari kuenda kuPollard zvinogarirwa pasi nedare guru repamusoro rinoitwa iro National Council. Saka National Council haina kugarira pasi kuti ipe mvumo kune mutevedzeri wemutungamiriri wabato vamonzora kuti vaende kuPollard. Saka amai Kupe kana vachikwalifya kuenda vanotokwalifya kune National Council nekuti ndiyo inosunga zvisungo zvese zvikuru zvepamusoro kusvika kongresi yasvika.
Hatinokwanisa kutaura namuzvare Kupe kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Vadamba vati kuve nenhaurirano munyika chinhu chakakosha asi nhaurirano dzinofanira kuitwa inhaurirano dzinosanganisirawo mapoka akaita sevemabhizimusi, vadzidzi, vedzisvondo, vashandi pamwe nevemasangano akazvimirira.
Chatiri kukumbira ndechekuti tauti nhaurirano idzi dzinge dziri broad, dzinge dzisanganisa macivic society, dzinge dzisanganisa machurch, matraditional leaders edu, dzisanganisa nevamwe vanokwanisa kanevelabor kuti nhaurirano idzi dzinge dziri broad nekuti chinhu chatira kuita handi chemapolitical parties chete ndechemwana wese weZimbabwe. Saka tiri kuti isusu aiwa toda nhaurirano asi ngainge iri yemunhu wese iri yejekerere. Hakuna anorambidzwa kuti apinde panhaurirano idzi tira kuti munhu wese anga arimo.
Mutungamiri weMDC Alliance vanoson chamisa vakaramba kupinda munhaurirano dzePollard vachiti nhaurirano dzinofanira kuitwa inhaurirano pakati pavo navamunangagwa chete vachiti gakava riri munyika igakava rekubirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo. Asi ZANUPF pamwe naivo vamunangagwa vanoti vakakunda zviri pachena uye vanoti havasi kuzotaurirana navachamisa kunze kwegungano rePollard. Hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kana mutauriri wavo vaGeorge Jaramba avo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vati hapana chakaipa kuti vamonzora vasade kupinda munhaurirano pasi pegungano rePollard.
Nyaya yokuuya kumusangano wePollard haisi yokumanikidziwa ndoanyika vamunangagwa vakazvitaura ivo sarudzo dzichangopera kuti vatungamiriri vemapato vakasununguka zvakare kuuya kwavari vachiita nhaurirano dzePollard kuti tingafambisa sei nyika uye tingadzidzana sei tibatanidza vana vemuZimbabwe tofokasa nechinhu chimwe chete chokuvaka nyika pasina kutukana pasina kurwisana. Kana mutungamiriri wenyika sezvo vakataura zvine zuro vachitsinira kuti vamonzora vakasununguka kuuya kudare rePollard vachikukura nevamwe mudialogu sezvinongoita vamwe vamapolitical parties vatungamiriri hationi faii takashata asivo kana vati havakwanisi kuuya zvido zvavo uye zvido zvebato ravo isusu nyaya iripo ndeyokuti mutungamiriri wenyika anoti vakasununguka kuuya nekuti mutungamiriri webato rinopikisa muparlamendi rina maMP akawanda namaseneta akawanda naizvozvo kudyidzana kwavo nomutungamiriri wenyika kunofanira kunge kuripo asi kana vati ivo havaone paine zvero zvekuti vangadyidzana kana kuti vangauya kumusangano wePollard zviri kwavari
zvichakadai mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vashora vatungamiri vemapato anopikisa vakatambira motokari kubva kuna vamunangagwa nezuro vachiita zvikodzero kuti vazvimbe matumbu nekuguta veruzhinji vachinhonga svosva nemuromo
uku kwakuchitendanaka nekubatana kwavakaita vachikanganisa vachisplita voti vachikanganisa victory yapresident Nelson Chamisa vakuchipanana dzimota vachitora mari yemataxpayers vachipanana mapei vachiita zvakawanda apa hapana zviri kuitika uko kuPollard kungoungana kwevanhu vakaruza election vachingotandara kuti vaone kuti vodya sei mari yevanhu vanhu vachitambura vachinhonga zvozvo nemuromo izvezvi majeb iyoyo vaccination yekuti vanhu vabayiwe iri kuuya kwa1 million ishoma vanhu havasi kukwanisa kubayiwa havasi kukwanisa kuisa mobile clinics vanhu vari kunhonga zvozvo nemuromo hapana vari kumabasa
mutungamiri webato renational constitutional assembly valavimoo madhuku vati sevatungamiri mapato vane basa guru rekuona kuti vaenda kunotaura neveruzhinji munyika vachivatsanangurira zvakanakira kuti mapato ezvematongerwo enyika aite muonera pamwe chuma chemuzukuru
chikana zvematongerwo enyika zvisina kugara zvakanaka hapanawo zvinotombofamba saka mota dzatakapiwa kuPollard imota dzekuti tikwanise kuti vatungamiri vakangoti each political party ikwanisewo kufamba muvanhu ichitsanangura kuti chii chakanakira kuti vanhu vataurirane chii chakanakira kuti vanhu vasangoti every day vari kungotukana nezvematongerwo enyika chii chakanakira kuti vanhu vezimbabwe vabatane saka chinhu ichocho ichi chinotofanira kuitwa izvozvo saka handisi kuona kunge vakatarisa zvakaitika izvovo taiwa zvatokanganisa kuti kuchitungiza ambulance haina kuzotengwa nekuti pakapuwa mota kunaana madhuku nevamwe inenge itori kukanganisa kwehurumende inofanira kuti even painotenga mota dzePollard inofanira kunge yaita meka shuwa kuti ambulance dzako
nezuro vamunangagwa vakapa vatungamiri vari muPollard zvikakarara zvemotokari dzemhando yeIsuzu D-Max gumi nepfumbamwe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.